chokwadi ndingati nharaunda dzese idzodzo dziri kunyanya kuchipinge mawadhi mazhinji. Mvura yanga ichinaya yakatanga musi wechishanu vhiki iri yatapedza iyi, ichienderana nemafashanu ane chekuita necyclone Eloys. Takamboita zvemamwe mafashanu anga ari ecyclone Shalane kutanga kwegore. Ndokunaya kwanga kuchiita mvura yanga ichibva nedivi rekumozambiki. Mvura iyi yanga ichinaya ine dutu. Payanga ichinaya mvura zhinji yanga isingachasingi pasi nekuti yanga yanaya nguva zhinji, saka yanga yakuerera.
Zvii zvakaparadzwa nemvura iyi vamadhuku?
Dzimwe nharaunda dzedu dzemuchipinge dziri kunanangaoni. Nzvimbo zhinji kunyanya nematoilets akanyura pasi atoti mablair toilets. Then zvikoro zvakati kuti zvaibva matenga emaclassrooms zvakafanirwa naMount Selinda, Green Valley nekwana Mapungwana. Then migwagwa yatinoshandisa kufamba yanga ichiblockawo nemiti dzaidonha murod. Nzizi zhinji dzinoendesa mvura kunana Save dzanga dzazara zvekuti tine vanhu vakatoshayika vakatamika vakafane kuda kukrosa nzizi idzi. Saka ndo situesheni yatinayo kuno kuChipinge. Asi Chipinge nechimanimani dzakanyanya kuafektwa nedambudziko dzaranga zvaro.
Saka vanhu vari kukanganisirwa misha ava vari kubviswa here mumisha yavo, nokuti tiri kuona kune mamwe matunhu vanhu vari kubviswa vachinogariswa kune dzimwe nzvimbo dzakasununguka.
Tinangoti pakatanga kuuya mafashanu ecyclone Shalane kuChipinge takawana wadhi regaragara ranga rine nzvimbo mbiri. Then ndo zvangasvika zvokuchimanimani. Kuchimanimani vakatomboendesa vanhu kumaevacuation centers iwavo. KuChipinge vanhu vakazoenda kumaevacuation center mvura payanga yakuramba ichiwanza nekuti pakauya cyclone Shalane haina kuzonyanya kuwanda. Saka vamwe vanga vakuti haiwa hatiende kusvikira mvura yacho yauya. Saka nzvimbo dzemaevacuation centers dziriko ende kutori nevamwe vanhu variko. Hurumende yakazotaura kusvikira zuro vachiti no vachabatsira veruzhinji vakawirwa nemadambudziko edzimba dzakabva matenga kana zvimbuzi zvakanyura. Saka pari zvinhu zvatiri kuedza kuitawo kuti titore humbowo hwevanhu vakati kuti vakawirwa nedambudziko irori. Ndingangoti sekutaura kwandiri kuita nemi, taane vanhu vakawanda vari kunyoresa mazita tichitorawo mapikicha. Dzimwe nzvimbo dzanga dzisichafambiki nenyaya yekuti dzakavharwa marodhi adzo kana kuti vatinoshanda navo isusu vanga vane mafoni anga apera moto nekuti magezi kune nzvimbo dzakati kuti anga aenda.
Saka munofunga kuti imhuri dzingasvika uwandu hwakadii dzakakanganisirwa misha nemafashamwari?
Chekutanga ngatiara nenyaya yemarufu. Patakatanga taifunga kuti zvinhu hazvisviki kwakadaro. Tine vanhu vatatu vakashaya nekunyura murwizi, ndiyo namba 1. Namba 2, dzimba dzakanyura chaiti vadzinyuriswa nemacouncillors kana maMPs vachiendesana naye kumatraditional leaders. KuChipinge pane marecords atitori nawo pano ndichitaura nemi. Tine misha dzinosvika kuma400 dzakadonha kana angave matoilets kana dzimba dzakabva denga. Ndozi tiri kuona muChipinge muno. Asi ishitori mastatisa yamashona kuya ari kuramba achiuya. KuChimanimani akawandisa sandapirwa mastatisa asi anopfuura chiri kuChipinge 300 anotopfuura kusvika kuma500. Saka tingati dambudziko rakanyanya rakatoitika.
Saka iye zvino mvura yamira here kunaya kana kuti ichiri kunaya?
Tingati yadzikira nekuti patanga tichipihwa zvinhu zvanga zvichibva kunana mazvikokota vemeteorological services vaiti ivo yaifanira kunge yakapera musi wesvondo. Nhasi tiri musi wechipiri ichiri kunaya imwe kune dzimwe nzvimbo asi yadzikira zvakanyanya zvekuti kwakuti mobuda zuva imwe mvura. Patanga tiri paweekend apo musi wefriday, saturday, sunday nemangwanani emonday yanyatsonaya zvakanyanya zvekuti vanhu vanga vasingakwanisi kubuda kunze. Zvinezvi nzvimbo zhinji dzanyarara kusina mvura. Saka tinokufungidza kuti yadzikira uyewo taane humbo hwekuti inenge yaenda. Asi nekuda kwekuti zvimwe zvanga zvichitaurwa nevemeteorological sezvo zvaita kunge zvazotisiya nepaduku tichineka kutya kuti zvinoita zvakunge mvura yasati yaenda.